china bitsa vakatsi kuenda kumabasa. Sei sei varume vachina bitsa vakatsi kuenda kumabasa.
Kuvakagara kumba
kana vachida vanotata nego kudana nane vanotengesa kobra. Uchigara wakavika mario toso one kwane mistake. Mukazi have kuwacha. Unomura mbizirei. Uchigara wakavika mario toso one kwane mistake. Mukazi have kuwacha.